my technical people vari kumita muswa 20 ini ndiri kuti ngatisevenzei mutemo wacho weTNF wavepo chavakudiwa ndechekuti isu tichitanga manegotiations anozonotisvitsa pasocial contract iyo social contract iyo inopa maresponsibilities kuvanhu vese tinenge tichiona kuti zvakanakira nyika yedu ndezvipi vashandi voitawo zviri reasonable vanoshandirwa vacho vachiitawo zviri reasonable nehurumendewo ichiita zviri reasonable kuitira kuti takabatana kudaro tinoita come up with a contract inoita kuti nyika yedu igadzikane economy isaite inflationary vanotengesawo vasadzvinyirira vashandi nezvinhu zvakadaro saka chinhu chandiri kuda kuti chifambe zvakanaka His Excellency vari kuda kuti chikurumidze kufamba so that we can reach that social contract.
Vashandika vanga vachichema-chema kuti hurumende hainyatsoratidze kuzvipira kubva zvakaparurwa urongwa uhu nemutungamiri wenyika hapana chiri kubatika.
Ngatisakandiranai nyoka mhenyu. Muna November takanga tagadzira musangano. Kuti the technical people vamite vaifanira kunomita kuchekutu tese tikange tabvumirana but handisi kuda kuti paitwe kukandiranwa kwenyoka mhenyu but hurumende yakanga yatoisa mari yatoita zvose zvinoita kuti vanhu vanosangana ukadoma vamwe ndobva vazoti ano isusu tiri kuda kumboita maconsultations hatichina nguva nezvimwe zvakadaro saka kana pachitaurwa lack of sincerity haisi kuhurumende ba iri ndiro voice raminister ari sincere about what he wants ari kupusha hurumende kuti dai tafamba negwara iroro tataura zvakare kuti mukuru wenyika nehurumende president E.P. Mnangagwa vari kuda kuti chinhu ichi chifambe chaizvo vari kutoti iyo yetekipoti yatiri kutaura manonoka dai makurumisa saka handioni lack of sincerity kuhurumende and remember hurumende iri kuda stabilization muecodomy